manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 15 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Rachel Tondi ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 nezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
tinofara kuti dare ra defender constitution tinofara kuti vataura kuti vamalaba havasi ivo chief justice wenyika because mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoritire wanga wachinjwawo constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubhenefiti zvinobhenefita vanozviuya pamberi pazvo
magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru wevatongi vematare edzimhosva valuk malaba kuenda pamudyandigere Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yeCOVID-19 yanetsa kuIndia iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC vanga vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva muZimbabwe valuk malaba havasisiri mutongi wematare edzimhosva sezvo vakaenda pamudyandigere kutanga pakati peusiku hwapfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika rakatambirwa nevana vezimbabwe muna 2013 dare repamusoro ratonga richidaro nhasi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
vatongi vatatu vehaikoti vanoti Justice Edith Mushore, Justice Appius Chou na Justice Chester Charewa vatura mutongo wavo nhasi wekuti vamalava havakwanisi kuramba vari mutongi wedare sezvo vava pamudyandigere mutongo uyu unotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr Musa Kika pamwe nesangano rinomirira magweta echidiki Young Lawyers Association of Zimbabwe rimwe remagweta ange achimirira vakika vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo wanhasi
tinofara kuti dare ra defender constitution tinofara kuti vataura kuti vamalaba havasi ivo chief justice wenyika because mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoritire wanga wachinjwawo constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubhenefiti zvinobhenefita vanozviuya pamberi pazvo
vakika pachavo vatiwo zvinofadza kuti dare ratambira zvichemo zvive ruzhinji munyika uye vati vanovimba kuti izvi zvicharamba zvichiitika
saka tinoti isusu mutongo watapiwa nedare nhasi unopa vanhu masimba uyezve unotirakidza kuti vanhu vakasimuka vakataura kuti hatidi zvamuri kuita nebumbiro redu zvinhu zvinofanira kunge zvichiremekedzwa saka tinovimba kuti vakuru venyika vachatevedzera mutongo wapiwa nedare nekuti ndo zvinotaura bumbiro redu ndo zvinodiwa nebumbiro redu
vabiti vati mutevedzeri wava malava Justice Elizabeth Bounza ndivo vanofanira kutora matomu kudzamara padomwa mukuru wevatongi vematare mutsva rimwe remagweta ange achimirira hurumende panyaya iyi advocate Tembinkosi Mabaliva vati vachanzwa kuhurumende kuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete gweta guru rehurumende advocate Prince Machaya nemunyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga rezanu PF vapaul mangwana avo vange vari mudare varamba kutaura pamusoro pemutongo wanhasi nyanzvi munyaya dzemutemo uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly valab momaduku vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unogona kupikiswa uye kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti vamalava vanogona kuenderera mberi nebasa sekudomwa kwavange vaitwa nemutungamiri wenyika vati nyaya iyi inogona kugara kumatare kwenguva yakareba nekuti kana mutongo uyu ukapikiswa vachaita dambudziko rekuti ndiani achatonga nyaya iyi
ndeyekushandisa mitemo chete legal process zvine zvinhu zvakawanda hadzina kujeka kuti apa kana vakanzi vasina kuapila by Monday kuti hapana crisis nekuti zvatongwa nedare rehigh court ndozvinenge zvichitanda. Kana vakanga vapira nemande hapana zvecrisis nekuti panenge paakushanda zviripo izvozvi zvekuti vamalava ndo vanenge vari chichitanda.
Mutauri wesangano recrisis Zimbabwe Coalition vamavela Skumalo vatambirawo mutongo wanhasi asi vakati vanoda kuti vana vezimbabwe vave nechekuita nemadomerwo emukuru wevatongi nevatongi vacho.
Hongu tingange tiri kutambira zvaitwa izvi asi tisina masimba atiinawo kana kuti tisina influence yatiinayo pakuona kuti zvichaitwa zvese pakutsvaga mumwe munyowani zviri transparent zvakadii.
Mutongo wapiwa nhasi unoreva kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvange zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Hurumende inoti iri mubishi rekuongorora kana mhando yeutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakatanga kuIndia hwati hwapinda munyika. Izvi zvinotevera kuwanikwa nemusi wechina kwevanhu vaviri vakabva kuIndia vaine chirwere cheCOVID-19 uye vamwe vanomwe vakasangana navo munyika vanonzi vakabatwawo vaine chirwere ichi. Mukuru anoona nezvekurwiswa kweCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti pari zvino vari kumhanya-mhanya vachivheneka zvavainazvo kuitira kuti vaone kuti utachiwana hwekuIndia uhu hwapinda here muZimbabwe kana kuti kwete. Nyika nomwe dzemuAfrica dzinoti Algeria, Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Morocco, Nigeria neSouth Africa dzinonzi neWorld Health Organization dzatova neutachiwana uhu. Asi Dr. Mahomva vanoti zvisinei nekuti utachiwana hwabva kuIndia here kana kuti kupi zvako, vanhu vanofanirwa kuramba vachigeza maoko avo nemvura nesipo pamwe nekusaungana, vachiti zvese izvi zvinobatsira kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutendai nemibvunzo yenyu. Isu pane zvino tiri kufara chaizvo kuti vanhu vatiri kubaira nhomba kana kuti vaccine COVID-19 vari kuramba vachingowanda chaizvo sezvamuri kuonawo panhamba dzetinokupai through Ministry of Health ne Child Care. Tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vari kugutsikana chaizvo nezvavari kupiwa, zvavari kupakurirwa ne Ministry of Health.
Kopa utachiwana hwekuIndia huri kutyirwa kuti hungadai hwakupindawo muZimbabwe, tichitarisawo kuti kune vaviri vari kunzi vakabva kuIndia vakawanikwa vaine utachiwana, pamusoro pekuti South Africa nedzimwe nyika muAfrica dzaane utachiwana uhu. Hurumende iri kutorawo matanho api?
Pane nyaya yemavariants ekuIndia, chokwadi pasi rose rakangotarisa India richinzwa kushushikana kuti ko zvichaita sei. Isu muZimbabwe tangoramba takangomiramirawo chaizvo tichingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yeoka kana dai iri variant iri kubva kuIndia kana kuSouth Africa kana kwese kwese zvako. Zvatinofanirwa kuti tingoita ndizvo zvimwe chetezvo, zvokuona kuti tageza here maoko nemvura nesipo nguva dzese, tasanitaiza here, taregedzera kuenda here mumacrowds kana kuti magatherings. Zvese izvozvo zvinobatsira kuvharidzira chirwere cheCOVID-19, ingava variant abva kuIndia, ingava variant abva kupi nekupi zvayo. Saka ndozvetiri kuita semhuri yeZimbabwe kuti tinyatsoongorora kuti taramba takazvivharidzira here. Chokwadi pane zvino tiri kutomhanya-mhanyawo chaizvo tichitestawo mamwe masamples edu kutione kuti variant yapinda here muZimbabwe kana kuti kwete.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vachitaura vari parunhare vari muHarare nemumwe wangu Jonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu 44 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru 30 nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nevashanu, 38,545. Hapana munhu akafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vari pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri, 1,582. Bazi rehutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zviuru 11 chete nemazana mashanu nemakumi masere nevashanu 11,585 izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabaiwa nhomba munyika yose pazvuru mazana mashanu nemakumi manomwe nechimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 571,460 hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamiriyoni gumi 11 miriyoni kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose uye chabata vanhu vanodarikawo mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti over 162 million people. Vanhu vakawanda vanoti dzidzo yemunyika yadzikira zvikuru gore rino nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana izvo zvinosanganisira kusarongeka kwehurumende, dambudziko rechirwere reCOVID-19 pamwe nenguva yakawanda yakaona vadzidzi vakawanda vasina varayiridzi vanovabatsira muzvikoro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakasira zvou vanoti nyaya yeCOVID-19 imwe yezvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vadzidzi vatadze kubuda zvakanaka mubvunzo dzavo.
Hongu tinobvuma kuti vana havana kunyanyodzidza nemhaka yedenda reCOVID. Asi chikurukuru chatinofunga kuti chakapa kuti vana vatadze ndo chatinogara chitaura kuti varayiridzi havana kufara, havana kusununguka muzvikoro, mari dzavanotambira dzinongori mashangura pata kana kuti chibatira pamashizha usaiwa panama.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti zvimwe zvinhu zvakakonzera kuti vadzidzi vasabude zvakanaka pabvunzo dzavo inyaya yekusadzidza kwevana vekumaruva sezvo vasingakwanise kushandisa madande mutande nekuda kwemasaisai anenge asiko, kushaya mari dzekutenga data pamwe nedambudziko regakava remihoro riri pakati pehurumende nevarayiridzi.
Zve-e-learning zviri kutaurwa izvo zvinongoriro zvemugodzi matsuro zvekunyeperana, hapana kana zvinhu zviri kumboitwa. Vana havasi kudzidza vachishandisa e-learning. Chekutanga ndechekuti nharembozha dzacho vamwe vabereki nevana havana data rekushandisa kuti vakwanise kuinda mukana we-e-learning, havana futi.
Vamutapa vanotiwo vadzidzisi vakawanda vezvidzidzo zveunyanzvi zvakaita semasvomhu nesainzi vave kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro.
Rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti zvidzidzo zvakaita zveunyanzvi zvakaita fanika vana sai vana mets zviri kushayiwa varayiridzi chaivo chaivo vakadzidzira basa nekuda kwekudza vachitiza vachiinda kune dzimwe nyika kwavari kubhadharwa mariri.
Munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti kusadzidza kwevana vadzidzisi vachinetsana nehurumende kunoita kuti vadzidzi vasaite shungu nedzidzo vopedzisira vachiita zvinhu zvinovapinza muna taisireva.
Vana vakanga vasina zvavari kuita vanowana zvekuita, ende zvekuita zvacho ndizvozvo zvokuzongoita tukomana notusikana vakabva varoorwa. Izvo zvitikatsvaga statistics dzacho uchaona kuti dzakatowata.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti pane matambudziko akawanda anosangana nevanasikana kudarika vanakomana anoita kuti vatadze kuenderera mberi nechikoro.
Odonha kupasa kwavo kudarika vakomana zviratidzawo matambudziko mazhinji ari kusangana nevanasikana pakuda kutsvaga kuwana education munyika iredu. Zvichitarisa vamwe vachaa matambudziko kubata pamuviri, vamwe vachiwana mabasa ekee ekumba akawanda kunotsvaga hudi kuchera mvura nezvimwe.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzedzidzo munyika, asi vachitiwo vadzidzisi vanofanirwawo kuita mwoyo wekubereka kuitira kuti varambe vachidzidzisa vana nyaya dzavo dzemihoro dzichiongororwa. Amai Mutsvangwa vanoti hurumende yakapa mvumo kubazi rezvemhando dzemoto kuti rione kuti zvikoro zvose zvaiswa magetsi kana magwenya esola kuitira kuti vadzidzi vekumaruwa vasasaririre kumashure.
Naizvozvo president vakatopa maisira
Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kubazi rezvemhando dzemoto kuti zvikoro zvingane zvekumaruwa zvave nemagetsi pasi peurongwa hwehurumende. Asi vazhou vanoti chave kudikanwa ndechekuti hurumende nemasangano evarayiridzi vaise misoro pamwe chete vachitaurirana chokwadi. Vazhou vanoti hurumende iri kupa mari inoita zvikamu gumi nezviviri chete kubva muzana kubazi rezvedzidzo, iyo vanoti ishoma zvikuru kuti ivandudze dzidzo munyika. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi nepamusoro, amai Lilian Zemura, vanoti vana vasina kubudirira bvunzo dzavo gore rapera vanofanirwa kupiwa mumwe mukana wekunyora bvunzo, uye hurumende inofanirwa kuvandudza zvivakwa kumamisha kuitira kuti kudzidza kuve nyore.
Zviri nani vakambovapa second chance vagone kunyora zvekare. Zvimwewo zvati upgrade ministry iripihwe mari yakakwana. Tiri kutoti dai vakaramba vachipihwa mari vasimudzire mabuildings ekumarizevha kuitira kuti vana vafunde vari mumakirasirumu vakagara pamacheya sezvakaita mumadhorobha.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti matambudziko ari kuwanikwa munyaya yedzidzo munyika ndiwo ari kukonzera kuderera kwekukosha kwedzidzo muzimbabwe. Abwe nyika yakamboita mukurumbira munyaya dzedzidzo mushure mekuwana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanova ivo nechirongwa chekuedza kukurudzira madzimai kuti vadzokere kuchikoro.
Zita rangu ndoitwa Maigunguo. Maigunguo mufundisi wechurch inonzi Eternal Word Ministries, but ndinoshanda zvekare neorganization inonzi Voice of Peace inoshanda nevana vari maorphaned children, vulnerable children nemavulnerable women. Donzvo redu nderekuti madzimai adzokere kuchikoro.
Sei makafunga kutanga chirongwa ichi makanangana nekuti madzimai vadzokere kuzvikoro?
Toziva kuti madzimai can be empowered in different ways. Kune vamwewo madzimai anofarira zvokuita masmall businesses, kune vamwewo madzimai anoti isusu toda zvechikoro. Saka main focus yedu isusu iri pachikoro. Tinowana mamwe madzimai asina kuwana mukana wekutomboenda kana kuprimary kana kusecondary school, tovadzosera kuchikoro. Vamwewo ndo vakaita secondary school vane ma5-4 levels avo, votsvaga madiploma vanenge vachida kuita. Vamwewo vakaitawo madiploma kare kuti vakaikana kuti vakaita ma-A-level kare asi havana kuwana mukana wokuenda kumayunivhesiti. Tovabatsira kudzokera kumayunivhesitis kuti vakwanise kuzvidzidzira vave nedzidzo yavo, nekuti takaona kuti dzimweni nguva unogona kuti tiri kubatsira munhu kuita small business wozomubvunza mangwana zvonzi zvehove zviya zvichafambi. Asi kana munhu wakamuendesa kuchikoro anogona kuchinja achiadhapta nemachinjiro ari kuita zvinhu munyika, achikwanisa kuitawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ndonzvo redu rakanyanya riri panyaya yedzidzo.
Pari zvino muri kuona madzimai achitambira sei zvirongwa zvenyu izvi?
Madzimai vari kufara zvakanyanya, nekuti kune madzimai sezvandataura akashayiwa mukana asi donzvo rekudzidza vaive naro. Uyewo zvakare madzimai nokuda kwokuti haachisiri musikana, munhu aroorwa aamumba, asangana nematambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vacho vanotaura kuti nini ndaive ndichiwanirwa mari yekuenda kuchikoro asi handina kunge ndichikosesa chikoro mazuva angu eusikana. Asi nokuda kwematambudziko aasangana nawo akuona kuti zviya zviya zvaaiudzwa zvinokosha. Saka tava nevamwe vava manesi, tava nevamwe vava maticha, tava nevamwe vakushanda mumaNGO mabasa akasiyana-siyana asi vakadzokera kuchikoro vatiwo madzimai akaroo.
Kana vanhu vachida kuti vapinde muchirongwa ichi madzimai vanokuwanai kupi?
Madzimai anoda kuenda kuchikoro, maofisis edu ari panhamba 130 Samora Mashell, 130 Samora Mashell muHarare. Kana kuti vanogona kutifonera panhamba dzinoti 0772 555 0973 0772 555 093, kana kutitumira WhatsApp panhamba iyoyo. Kana vachida kuita ma-O-levels, vanongotitaura kuti vanoita ma-O-levels, tovabatsira kutoti vaenrola votanga kudzidza. Zvisinei nekuti vari kunyika ipi, tinotanga kutovadzidzisa nekuti tinoita ma-online lessons. Then kana vachida kuita ma-diploma zvakare, tinoita futi even ma-online nema-face-to-face, but vanofanira kutumira ma-5 O-levels avo, including English, nechitupa, nebirth rake rekuberekwa, uye nepassport photo, kuitira kuti kana akanga akuya kuzonyora maexams ake, tinotarisa papicture iya, toona kuti shuwa ndiye munhu watanga tichidzidzisa.
Muri kuona zvichifamba sei panguva ino yeCOVID-19?
Zviri kutonyanya kufamba zvakanyanya, nekuti kubvira pakatanga COVID, gore rapera paya munana March, vanhu vakafikirwa mudzimba, vasiri kukwanisa kuenda kumabasa, vasina maactivity vari kukwanisa kuita, nekuti ndiwo yanga uri mamiro ezvinhu nguva iyoyo. Saka zvaireva kuti mudzimai ari pamba anga ane nguva yese yekuti aconcentrate pachikoro. Uye zvakare takaona kuti zvakabatsira zvakare even kureducer gender-based violence, kunyanya kumadzimai anga ari involved nezvechikoro. Nekuti instead yekuchingotarisana nemurume vachitukana, munhu ane nguva yekuti ndoda kumboita assignment yangu, ndoda kumboverenga, zvoreva kuti nguva yekutukana nekupopotsana yaibva yaita shoma. Iko zvinezvi madzimai atiri kushanda nawo anodarika iwo 60. Tikakwanisa kuwana vanokwanisa kubatsira kusponza madzimai, madzimai akatowandisa andaita kuchikoro, asi vamwe vacho vari kusangana nedambudziko remari. Saka ndo paya patinenge taakutsvaga ma-well-wishers vanokwanisa kubatsira mudzimai kuti adzokere kuchikoro. Iko zvinezvi tine vashoma vatakawana vanenge vatatu, asi vakawanda vasiri kukwanisa enda kuchikoro varipo varida kuenda kuchikoro, vakangowana chete munhu anokwanisa kuvasponza kana kuvabatsira manhamba emadzimai ata kuti takatowandisa.
Vanenge vachida kubatsira mari inenge ichidiwa imari?
Mari inenge ichidiwa inoita iyo $300 kana vachinge vachida kubatsira. Then pavane kana vachikwanisa kubhadhara, vanogona kubatsira kubhadhara kamwe chete, kana kuti vanogona kuita ma-installments.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata vaAaron Chikukuza vengoda oven inozivikanwa nembiri yekubika chingwa chakakwenenzverwa. Saka tati timboitawo hurukuro navo tinzwe pamusoro pehovhoni dzechingwa dzavari kugadzira idzi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaChikukuza.
Makadini yenyu Studio 7 listeners, ndinozwa kufara kunga tiri pano pachirongwa nhasi, tinotenda.
VaChikukuza, tanzwa nembiri yekuti ngoda inogadzira hovhoni dzinobika chingwa zvasimudza vanhu vakawanda munharaunda dzakasiyana siyana vari kubika chingwa vachitengesa vachiwana kurarama kubva mazviri. Mungatitaurira pamusoro pehovhoni dzenyidzi?
Maita basa vakandemiri. Nyaya iripo chokwadi kuti tinogadzira maovens. Maovens aya takapa zita rekuti ngoda oven. Rinova zita rakatambirwa zvikuru muno munyika yeZimbabwe nepasi rose. Maoven aya tinogadzira muno muZimbabwe muno muHarare. Tine vechidiki vatinoshanda navo vanovagadzira, kwozouya vanovatengesa. And maoven aya anosimudzika, anobika chingwa, mabhanzi, makeke, maskonzi, madonanzi, zvinhu zvose zvinozivikanwa zvinobhekwa. Uyezve maoven aya kana munhu akatenga, tinomupa mapane echingwa, tinomupa kabhuku kane resipi yechingwa nemabhanzi, uyezve tinomutraina kubika chingwa nemabhanzi pachena kuti zvigomuitira nyore kutanga bhizimusi rekubheka. Tine zvakare yatinoti Ngoda Oven Winter Promotion iri kupera musi wa31 July 2021. Munhu akatenga saizi ipi zvaye oven, tinomupa flawa pachena. Flawa iyi tinomupa ipapo ipapo paanenge atenga.
Maoveni enyu aya akakura zvakadii?
Maoveni edu ane masaizi akasiyana siyana. Tine yatinoti 1 loaf size, 3 loaf size, 6 loaf size, 12 loaves, 24 loaf size, vichikwira zvakadaro. Izvi zvichienderana nekuti customer yedu yekuda kutenga yekubikisa pamba here nemhuri kana kuti yekuitawo bhizimusi. Saka masaizi ose anenge aripo uyezve haanesi kushandisa maoveni edu aya. Anoshandisa cheaper sources of energy sehuni, marasha, miguri yechibage, ndo yemombe yakaoma, tsotso ndo zvaanoshandisa. Emagetsi negas semenzaniso hasati apo, asi tine plan yacho.
Zvamuri kugadzira izvi zviri kutambirwa sei neveruzhinji?
Vanhu vazhinji vari kuzvitambira mukoma wangu. Chekutanga ndechekuti chingwa chinofanirwa kudyiwa nemunhu wose, ikodzero yemunhu wose adye chingwa. Uyezve isu vengoda oveni, tenderano yedu ndeyekuti chingwa hachifanirwi kufamba chosvika chapora kuenda kune makastoma. Saka kubudikidza nemaoveni edu, vanhu vazhinji vari kubveka mavanogara munharaunda dzakasiyana siyana. Ava vanotengawo vari vemunharaunda iyoyo. Saka vanochidya chichipisa uye chichiri fresh. Saka nekudaro maoveni edu atambirwa zvikuru mangoda ovenzi.
Veruzhinji ndapinda mupfungwa dzavo mukoma Aaron, ndanzwa vari kuda kuziva kuti mitengo yakaita sei.
Mitengo yedu isusu tino mapraisi akasiyana siyana zvichienderana nesaizi dzemaoveni acho. Uyezve mapraisi edu ari mumari dzakasiyana siyana dzinobvumidzwa munyika. Tinotambira maRTGS, tinotambira mahisa acho kana maranzi. Mari inenge ine munhu iyoyo tinotambira. Semenzaniso, maoveni edu anobvira pa$40 US. Koya inotevera yacho 23 laws inoita 85. Kozoya ma6 laws size anoita 180 US zvidaro. Saka kukura kwakaita oveni anenge atenga ndiko kukura kwecapacity kana zvachabudisa panguva imwe chete.
Vanoda kukuwanai vanokuwanai papi? Vanodawo kuti vange vachizviitirawo zvemaoko.
Vanoda kutiwana vanotibata pamanhamba edu. Manhamba edu anoti izvo 0787 418 377. Imwe yacho inoti 0787 449 222. Vanokwane zvakare kunowana zvizhinji vakaenda paFacebook page yedu inonzi Ngoda Oven.
Manga makateerera kuna vaAaron Chikukuza veNgoda Oven vanogadzira mahovhoni ekubikisa chingwa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru vevatongi vematare edzimosva vaLuke Malaba kuenda pamudya ndigere. Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yecovid-19 yanetsa kuIndia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamaski nguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.